Vachitaura kuzviuru nezviuru zvevatsigiri vavo mumukoba stadium mugweru, vachamisa vatisarudzo dziri kuuya mwedzi unouya dzakafanana nekusarudza pakati perima nechiedza kana kuti upenyu nerufu. Vakurudzira vanhu munyika kuti vavhotere bato ravo vachiti ndiro rine urongwa hwakajeka hwekugadzirisa zvinhu munyika kuti vanhu vose vave neupenyu hwakanaka.
Shoko redu tiri kuda kuuya nemutungamiri ari kubatanidza nyika. Pari zvino we are too divided as a nation. Ukaenda kumatebeleland they are forgotten and forsaken. Ukaenda kumasvingo they are complaining that development is not coming and getting there. Ukaenda kumanikaland they have their grievances. There is a national grievance across the whole country.
Vachamisa vati vakawanda vanotyira kumbunyikidzwa kwavati kurikitwa bato ravo nehurumende yeZANU-PF uye kuti vechiuto vanogona kuvhiringidza zvinhu kana vakakunda, asi vatsidza kuti rwendo runo vachakunda zvisina gakava. Vati vanhu vanovashora vachiti vanowanza zvebhaibheri, asi vati zvavari kuita zvina Mwari mukati.
Matongero enyika tinoenda kumakondesi edu, masoja anoremekedza. Zvabuda kubva kupi? Zvabuda kubva kupi? Zvabuda kubva kupi? Ineoni veni nataura ndikati izvizvi ndezvedenga izvi. Rwendo runo hazvikoni. Chero akaita sei rwendo runo hazvidi?
Vachamisa vati zvingavashamisa kuti pane vanhu vangachada kuramba vachivhotera bato reZANU-PF vachiti rine nhoroondo yekutadza kutungamira nyika kusanganisira huori, izvo vati zvauraya nyika. Asi mudzidzisi wezvidzidzwa zvepamusoro munyaya dzezveupfumi vaFelix Chari vati havo pane zvimwewo zvakagonekwa nehurumende, asi vati zviri kuvanhu kutsvaga mutungamiri wavanoda. Zvichakadaro, vachitaurawo pagungano rekutsvaga rutsigiro kuzaka kumasvingo, mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vati hurumende yavo yaita zvakawanda zvaunza budiriro munyika. Vakatiwo vanhu vasavhotere bato rinopikisa vachiti zvaratidza pachena kuti rakundikana kutungamira mumadhorobha. Vamunangagwa vaudzawo vanhu vange varipo pamusangano uyu kuti vanhu vose vakasununguka kutsvaga rutsigiro pasina anovakanganisa. Asi nyanzvi munyaya dzezvesarudzo vaSolomon Bobo Spunu vati zvisinei nemashoko avamunangagwa ekuti mapato akasununguka kutsvaga rutsigiro, bato reCCC riri kurambidzwa kuita misangano yaro yakawanda nemapurisa.
Munhu unogona kusazomira zvakanaka kumberi nekuti kana mapato ezvematongerwo enyika asingawane mukana wekukampeni, zvinoreva kuti hatigoni kuzoti an election was a fair election. That point election inobva yatadza. Zvinoreva tsarudzo hatizofamba zvakaenderana nekuti vanhu vanenge vasingaiswi pachikero chimwe chete kana vachinge vachitsvaga anganzi maclearance kana vachipa anganzi manotisi pamutemo.
Kunyange hazvo paine vamwe vari kukwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika, vamunangagwa navachamisa ndivo vanoonekwa sevakwikwidzi vaviri vari pamberi. Mapato ose ari maviri haasati aparura magwaro anoratidza urongwa hwaainahwo pakutungamira nyika kana kuti manifesto, asi ari kutarisirwa kuita izvi mungashoma iri kutevera. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzanai Musengi.